Vanhu ava ndive muraini rekwa denere riri pasi pasabhuku mawire. Vanhu ava havana pekugara chekudya kanawo zvekupfeka sezvo zvinhu zvavaiva nazvo zvakatsvira mudzimba apo dzakapiswa nemapurisa akauya nechikonzi zvichitevera mutongo wedare repamusoro wekuti vanhu ava vabve panzvimbo iyi sezvo yange ichinzi purazi rasabhuku marambanyika iro vakapiwa nehurumende mumazuva echirongwa cheminda mirefu muna 1985. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi amai Lucia Muguduru vanoti vakashayikirwa nemuzukuru wavo mushure mekupisirwa musha wavo. Vanoti vari kurara panze munguva ino yechando.
Ini ndaya nemuzukuru wangu ukatorohwa nemhepo kwabva wafa nekuda kwedambudziko rakaita seiroro. Matoki angu anga asosodzwa ese akafa nekuda kwedambudziko iroro. Chikafu, marata, masecho, ana echikoro, butsu zvese, ndine dambudziko rakaoma pakati menyupenyuwo. Ezvi kana utano handina nenyaya yemwana nemuzukuru wangu kana kufunga chaiko chaiko ndikutadza chekudya nedambudziko rakadaro.
Mumwe akaparadzirwa musha ndi ambuya Dokasi Mahembe, avo vave nemakore anopfuura 41. Ambuya Mahembe vanoti murume wavo uyo akwegurowo zvekuti ave kunetsekana nekufamba. Ambuya Mahembe vanoti chikafu chavo chose chakatsvira mumba apo dzakapiswa.
Murume haachafambi, chanda hachirema chaakugare mumuchamo. Ino tinokumbirawo zvese chikafu chendinonga ndaona chamandibatsira ndicho.
Amairo Danea vanotiwo ivo nevazhinji vavo vakatarisana nekuziya nenzara nekuti zvavakakohwa zvakatsvira mudzimba.
Chikafu ndo chitiri kutambura nacho. To chetiri kuda muno chikafu nedzimba takabvise zviro tichiise panze zviro zvechidyiwa nembudzi saka ndodambudziko retinaro pano.
Mumwe vagari vemubhuku iri amaindina pedzisai vanoti pakaparadzwa musha wavo vainge vasipo. Vanoti mabhuku ekuchikoro evana vavo uye mayunifomu zvakatsvira mumba payakapiswa nemapurisa.
Dambudziko randakasangana naro pamusha pangu paparadzwa. Ndakaita dambudziko renzara. Ndokuite dambudziko rekuti ana angu dzidzo dzavo dzadzokere masure, akatore nguva asingaendi kuchikoro. Ashaye zvekupfeka nezvekufuga nezvekudya zvakakwana. Uye mabhuku, mabhiro zvese zvakatsvire mumba. Uye vanhu ava vakasvika inini maindisipo paiva nevana vadoko badzi ndaiye kunhamo kumusha kwangu kwandakaberekwa.
Sabhuku Mawire, Nyasha Matsvai venharaunda iyi vanoti chiri kuvatemesa musoro pari zvino inyaya yekuti mhuri idzi dzivakirwi patsva pekugara sezvo vari kurara pamene nevana vacheche.
Dziko rakakurisa izvozvi zviri rekudikwa sepekugara chekufuga. Vana vari kufa nekunyaya yechando, matambudziko ekutsvaga pekuti tione kuti vangagara magariro akaita sei. Saka dai ndaonawo rubatsiro rwekuti vanhu vabetsereke nepekugara zvakaita like vana simende, like vanogona kubatsirawo medu mumisha medu muno vakatiwanirawo uswa zvinoita kuti vanhu vakasire kuwana pekugara.
Mumwe mugari akatarisana nedambudziko iri vautinesi Mavangire vanoti dai vemasangano anobatsira vakakurumidza kuvabatsira ivo nevamwe vavo nekuti zvavakatarisana nazvo zvakaoma.
Ofunga ndiwo zvimwe zvezvinhu zvatematambudzika tiri nawo uko zvino kwamafurusi. Tutarisa mawewishas kuti kana paine vangakwanisa nerubatsiro rwehembe dzevana vechikoro, mauniforms, mabooks, bhutsu dzekupfeka, because mwana kuti aende kuchikoro asina shangu hazvigoni. Chimwezve ndechechikafu kuvabereki vacho pache zvavo. Vanokwanisa kuva vatodawo chikafu nekuti kana pakawanikwawo zvekuvakisa. Nekuti tutasa kuti mutemo uri kutaura kuti zvakaitwa izvi hazvisiri pamutemo.
Mumiri webhuira central mudare reparamende vaRonald Mderedzwa vanoti vari kukumbira rubatsiro rwekuti vagari venharaunda iyi vakwanise kudzokera mumararamiro avo akare.
Our situation here, you know, we are in a dry region. We need water, boreholes. I think it's our situation number one. And we also need, you know, our roads to be graveled. Most of our roads are dirty roads. And the situation is that the Rural District Council is unable to assist us most of the time. And accessibility to most of the areas, it's a challenge. And this situation we are having right now here, it's about these families. They need to rebuild their houses. They also need maybe some social support in terms of logistics and so forth and so on.
Vakapinda nyaya iyi yekuti vagari vabviswe pavagere mudare gore rapera. Vagari vanonzi vaimirirwa negweta valenadi chigadza ukuwo sabhuku marambanyika vachimirirwa navamuchaurawa marinda. Nepamusana pekushaya mari vagari vanonzi vakatadza kupikisa mutongo wekuti vabve munzvimbo yavagere izvo zvakazoita kuti chikonzi chitumwe kuzoparadza dzimba dzavo. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights rinoti ranga risina ruzivo nezvemutongo uyu. Sangano iri rinoti rakazoziva nezvedambudziko iri mushure mekunge vagari vapisirwa misha yavo musi wa24 Chikumi. ZimRights inoti iri kubatsira mhuri idzi nezvipfeko, shangu uye zvekufuga. Muzvare Sindia Manjoro avo vanoshanda nesangano iri vanoti ZimRights ichabatsira zvakare mukuwanira vagari ava mvura yemuzvibhorani, kuvavakira dzimba pamwe chete nekuvatsvagira chikafu munguva diki iri kutevera.
We are aware that they are in need of more than just the clothes that we have brought. We were told that they need food, and we need to assist them also with rebuilding. And we've also been informed that we need to assist them with water because there's a very serious water shortage in this area. So those are some of the things that we will be working on in the long term.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimRights vapasi munyakureba vanoti nyaya yemhuri dzakaparadzirwa dzimba nemapurisa iyi iri kumatare uko vari kuda kuti varipwe sezvo vanhu ava vakaparadzirwa zvinhu zvavo nehurumende isina kutanga yavawanira pekugara sezvinodiwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 kwadenhere kubwera Central, ndini Lweda Moyo.